A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, January 1st, 2020, a brand new year. This is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we want to hear your New Year resolutions and any thoughts you may have on what could be in store for the coming year.
Many Zimbabweans in the diaspora have had to carry the burden of financial and material support for their kith and kin back home because of the deteriorating economic conditions.
2019 has definitely been a very difficult year for the populace in general, as the economy has continued a downward trend throughout the year.
Hopes for a better year have been dashed by the grim spectre of yet another drought that looks imminent, because most parts of the country have not received any significant rainfall so far into the farming season.
Meanwhile, the government has continued promising people that it has implemented measures to arrest the runaway inflation, but indications on the ground are that there is nothing, almost nothing, that is showing any positive move.
Tonight, we want to hear your thought on what you think about the prospects of the brand new year that we are starting today.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
And remember, Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
And remember, we are live streaming on our Facebook pages right now. You can go to VOA Ndebele, VOA Shona, and VOA Zimbabwe.
Mashoko makuru aya. Ekuti vaende kwese ikoko.
Yes.
Waopa here mari dzekufambisa hanzi mafuta ekufambisa akakwira mutengo.
Havanoshandisa sola.
Sola. Ndizvo zvichaitwa. Ndozvimwe zvinhu zvatiri kutarisira kuti mugore riri ra 2020 ratatsika nhasi iri. Shanduko inofanira kunge iripo, handiti. Nekuti gore rapera ra 2019 nyika yaichema kuti zvinhu zvakaoma, hakuna magetsi, hakuna chii. Asi ai vakakurudzira kutaura nemumwe wangu yekushandisa masimba ezuva, solar energy. Ndezvimwe zvezvinhu zvinorerutsa ndima. Kuitawo nyaya yekuti mvura iri kunzi hakuna mvura, nyaya yekuti Zimbabwe nedzimwe nyika dziri muSouthern Africa hanzi nevakawanda tinonyanyomirira mvura yemudenga kuti ichanaya. Kutakamboshandisawo yepasi yekuita mabhohoro, toita madiridziro nezvimwe zvakadaro, ndezvimwe zvinotariswa muna 2020. Ndo zvandiri kupaiwa ini zvandirofunga zvinosimudza kana kupundisa nyika. Tida kunzwawo yemi kuti muri kuti chii. Nhasi tiri kutarisa 2020 kuti chii chaangadai akachengetera vana veZimbabwe zvamunoshuvira kuti zviitwe, nekurudzira zvamunopa kune vari mumasimba. Tichitarisawo zvakare kuti 2019 tapfiga goni zvachose here. Hakuna here matambudziko achatiteera, hanzi ukangopinda usingachekwe kuti dhora vharo here warivhara negumbo. Dzimwe nguva chihuri chingachaenda padho, dho rinosvikorovera harichavhari, wotocheuka wobata kuti ravhara here dho zvechokwadi. Hakusina matambudziko achanditevera, Chris.
Ye, jonga, siyadibana zihlobo lamhlanje ngelanga le-New Year. Ye, sisungula ke umnyaka ka-2020, siqala ke lamhlanje. Yiko ke siyalinxusa kuhlelo lwethu lwe-Diaspora Forum ukuthi asixoxeni ngokuthi libona njani lo umnyaka. Ngawaphi amacebo angenziwa ukubana uZulu jikelele ahlengeke ebunzimeni lobu obukhona obukhona ngomnyaka odluleyo oka-2019. Ye, sicela nje ukuthi wonke umuntu ungawusekhaya eZimbabwe kumbe emazweni ungasitshayela ke ucingo inombolo zethu ze-WhatsApp +1 202 0891-465-0318. Ungasichayela ke lapho kumbe usithumezele i-message ye-WhatsApp, siyakufonela nje sixoxe ecingweni. Bakhona esibanxusileyo njalo ukuthi basincedise ukuthi sixoxe labo, sixoxisana nje ukuthi umnyaka lo odluleyo bawubone njani, njalo lo esiwusungule lamhlanje bazawubona njani. Jonga
rikaiti mwonzwa watereri vari pa Facebook Shona page anzi kuna na mkoma Obet Majambe. Hello viewing team, aiwa tinotoka kwa muri. Hello mkoma Obet Majambe, muri kwa muri, vati wari kutuona from Harare. Koita Villa D Manase, hazimakadi indozi Villa D ku Cape Town. Tinotenda mkoma Villa D, kana kuti ndi sister Villa D. Owen Mafa watipa namba zao, anzi ndirimu Upington South Africa. Mkoma Obet Majambe ranzi happy new year, aiwa tinotenda zvikuru. Honesty Chinava, may you call me on this number, aiwa tinokufonera. Mkoma never nevado chitemerere, anzi maskwera se, aiwa taskwera zvakanaka. Zvimwe chete kubva kuna mkoma Fraser Chicks Nathan, anzi maskwera se, kwese kwa muri watari vatereri, ndichiti happy new year loud and clear in Intelligence Bureau South Africa. Ndo kwavari huko.
Ye jonga sikhangeleke ku Facebook yetu, kodwa ke hayi kukhanya inchina yethu ayihambanga kahle eFacebook. Siyayilungisa, sizaba sisemoyeni ke ku Facebook abasilandelayo ku VOA Ndebele. Lingasilandela ke lisithumela ke imilayizelo yenu. Ye okwamanje ke silaye esimnxusileyo umhlonitshwa wethu walamhlanje unkosazana Judith Isabel Dlamini, yena ekhokhela inhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilitane edolobheni ele Bradford. Siyakwamukela kuhlelo Madlamini. Hello. Hello.
Yebo.
Yes, siyakwamukela kuhlelo.
Ah, kunjani?
Yeah, first of all, can you tell us how you managed to cross over from the old and tired 2019 to this brand new year 2020?
I managed because I've got a vision for the coming year. Mm-hmm. So that's how I've managed to cross it, because I've got the vision for 2020. Otherwise, if I didn't have a vision, I would just maybe stay on the ground.
Mm-hmm. And from what you can see, do you think that it's going to be a better year than the last year?
It can be a better year according to us, what are we making. So if we don't make better choices, it will be like the last year. But we have to make choices that we have to be determined, work hard, that 2020 can be a better year.
Mm-hmm. Junk. Mm. So, wanotaura shona kama mama.
Ndinotaura.
Apo kando vatoda muna 2020 vanorova kwese sezvandaita minangi yakuluma ndotaura.
Lami yakuluma yakuluma.
Ndinoita futi sign language, kungoti hamusi kundoona chete.
Ne Greek ndinotaura. Kana mame kuti munonzwa Greek here.
Aiwa, hazvinorambira kumberi. Thank you so much. Tanzwa muchitaura kuti mune urongwa hwamakatarisira kana hwamakaita kuti munge muchizadzisa muna 2020. Zvii zvamuri kutarisira kuita muna 2020?
Muna 2020 ndakubatsira especially pane rubatsiro nevanhu vanorwara kumusha uko. Because vanhu hakuna mushonga, hakuna chipatara. Saka my vision muna 2020 ndoda kutanga kuti ndivake clinic kubi pano.
Wow.
Kumusha kwandinobva uko.
That's a great vision. Muono
wakasimba vachibva ku iye zvino kuwanke uko hakushina chipatara. Kupano uko isandasolokela zinapi sango, hakuna clinic. Saka ndikaisa clinic ipapo ikangobatsira vanhu vakawanda.
Nharaunda dzakatenderedza dunhu renyu kana kuti you are surrounded nematunhu api? Matunhu akatenderedza kwamunobva imimi ndeapi? Surrounding areas dzingabenefita from you?
zvakafana nana Chongogwe, Chocholo, Kwarai, kwese kunana Gwaikana, kuchichenda uko. Even bamwe vanhu on the other side venkai vanogona kufika. Kune mavillages akawandisa.
Thank you so much. Maybe I can just throw one last question before I hand you over to Chris. Are you working with any other Zimbabweans, or is just you yourself and you alone?
Ye clinic and ndikushanda in here alone, but my Zimbabweans, we've got another thing as well that we're trying to tackle with other things. But I am working with the other Zimbabweans, but not with this clinic. This clinic in ndikushanda ndok.
Thank you so much, Chris.
Ye, ungasela mama ukuthi inhlanganiso yakho le Bradford community imi njani, inhlanganiso enjani, njalo iphathisa njani?
Inhlanganiso efuna ukuphathisa abantu abakuleliwe leBrithani, ngoba siyazi ukuthi masilapha siseganyeni abantu bayehlelwa izindubeko, ukuthi abanye bayashona kule indawo. Sasincedise ngokushaya izimali, sibashayele izimali ukuthi sibone ukuthi singancedisa ngokuthi isidumbu sibuyele ekhaya, kumbe sincedise omunye wethu ngashonela la, sincedise ngemali ukuthi encedise abazali ekhaya, kumbe omunye ngagula sincedise ngokunjalo. So not ukugula kuphela, kumbe izethekeli zingafika kulele Bradford, sibona ukuthi siyazemukela kahle, ukuthi babemukele bezwa ukuthi bafikile emzini yabantu. Labantu abethu nxa befuna ukulaywa, sibona ukuthi bayalaywa. Le mishanto nxa ingane iyachitheka, sibona ukuthi sikhona siyancedisa. Abantwana uma beshada, sibona ukuthi siyabanceda futhi siyabalaya.
Nxa libanceda abachadayo, libanceda ngani? Ngoba sizwa kuthiwa inani labantu abehlukanayo lingani liyale lokho liqansa lisiya phezulu, kodwa nxa linalinceda liyaba libukhangeleni kakuhle kahle?
Yikho lokho esesithi esekwenze saqinisa lelilunga ukuthi siqede udubo lona lesilalo ukuthi abantu ma bebuya besebenza babe bengelasikhathi, kube lokuthi omunye uzakhuluma laye, kumba kulabanye abantu abangacebisa. Uma kathesa uma abantu bele nhlupho bayeza ukithi sesibaxwayisa.
I see. So Jonga, you hear what she's saying? She's talking about this organization, the Zimbabwe Bradford community. They also assist premarital
counseling.
Counseling.
Wow. That's a good organization. You are organized, yeah?
Yeah, we are organized.
Yes.
Yeah, because back home, our ancestors were organized, people full of wisdom, so we are following their footsteps. You know, when you are old, you have to have wisdom so that you can pass to other people that are following you.
Thank you so much.
We want to pass a piece of our wisdom.
Yes. And our Zimbabweans in UK taking up your advice?
They agree. I think the people, they're just willing to find somebody that can bring people together and bring the unity, so that like right now, it doesn't matter whether you're Shona or Ndebele, we all come together and want to get off with this thing about the Ndebeles and the Shona. We just realize we are only one Zimbabweans and in a foreigner land, so we want to get rid of this political thing in a foreigner land, to come as one Zimbabwean. So we're dealing with those things, that people can work one in unity. But how can we build that country if you are divided? So people hear what we talk, is like we have to walk in unity before we go back to build our country.
Thank you so much. Please do stay on the line. We have our first caller. Along.
Kazwe, Ojunga.
Magadi kundiana wo.
Oh, duwati gocha, kufasi gocha ku South Africa, Mumukopane, Limpopo province.
Mukoma Elfas Chigocha.
Yebo.
Thank you so much. Ndimaita muteereri wedu wekutanga, Mukoma Elfas, tipei zvamuinazvo.
raiti zandina zindizizi gorera 2019 gorera karwadza zvino zvisinga tobonzi kurwadza kwegorerino kwegorerino inyaya yekuti mvura ina kunaya zvakanaka asi tandinoona ndechekuti hatina kufanirwa kupomera kusanaya kwemvura zvakanaka kufaya maglobal warming aya nekuti zvinhu zvakauya tichiziva nyika inoita mari every day kana kuti every second every minute every hour asi vakatungamirira nyika havana kumboone nezano repamberi rekuti tiinge mvura iri pasi pane ground water ine yakawanda zvisingaiti pasitevhu apa kana kuno kana kunamibia kana kupi kune ground water so zobva po macommercial farmers aya ndakabudirira kare nekare aya enda ine mamassive dams but ndinoatozviziva kuti hapana munhu akambopunga kuti ngamutore madhoza tindokupa madhamu iwayo nekutigadzirira maglobal warming ari kuyaya nguva echonga varungu kwakatombowe kuine madrout but zimbabwe haina kumboimporta zvekudya nendawa kune kuine macommercial farms achifenza saka macommercial farms aya ndianazotorwa naiwowo patori kutongawo ndobva wagowana hati takagara zvinei tichiziva kuti migration dzavo vangu vabata 15 farms ukatarisa over 15 farms they are not utilized hakumboshanda kana asi mafarms aiti enda kubvagwa kunga achishanda toregera kutenga chikafu kunze chinzakaa chechibahwe chinziri easy kurima chichishandisa nyuwezo yacho rinonzi rinonetsa kuwanda ende kunetsa kwacho kungotadza business bezekemzikiri kweko bato riri kutonga hapana chimwe chinziripo nekuti zimbabwe ine zvese ndiondera ndichizivao kuti zimbabwe ine maresources akawanda azimbabwe yakapfuma asi vatiregera ti vanhu vachibuda inini chikoro nosezvesekondari yakandidzidzira kuti mahuman resources ndo the best resources tata mwenda kunana diamond kwete wana ngoda wana platinum wana so saka vanhu vari kuregedza hurumende iri peri kuregedza vanhu vane ruzivo mune masecta dzakasiyana siyana vachienda kundosimudzira maeconomic nyika vozotanga kuchema nemasanctions interzekani yatofungwa kuti targeted sanction chinhu chakaita sedron chinasedrivewa chiri kuita pana nhingi chinosenhingi chinozonesa mbuya wangu vari kundohwa uko sei
asi kamukoma zvinonzi nyika vanhu saka vanhu vacho ndimi mukava musingabatsire mukuvaka nyika mati vatungamiri vanga vakavegera
aiwa tomboti kutombobatsirwa vaendavao patrick mukaunza mari ikoko kwanonga vachingotora vachidhivheta vachindoita zvinhu zvavo zvavanoti gore negore vachiti hezanupiefu yaita zvisungo hezanupiefu yaita zvisungo hezanupiefu yaita zvisungo hezanupiefu yaita zvisungo mari dzisina ikokoko musionomusuno taitaurwa zvinjanzi mundabatauraya nyika akauraya nyika sei nendava aita zvisarudza handi ndiwo vaimusarudza wacho vaakusara uchitaura kuti akauraya nyika handiwo yeva nisarudza achiningigiri mugabepo president takataurai nyika achiuya pasi handaisa zvisarudza
aiwa regai tigozotsvaka vatinopa mukana vebato rezanu p f nevari muhurumende vatipewo mhinduro totenda zvikuru mukoma elfas
yakunyanyanyanya wana philip gaure chaicha zvaana kunongedzwa natibhunge murume iyeye ndaari kufunga takapusa hatina kupusa kusvika ipaka
aiwa tinoimba vagaule vakateerera asi chakanakira ndechekuti studio 7 inenge ichipa mukana dai tataziva kuti nhasi tichabata mukoma edvas dai tatobva tauyaona vagaule muchirongwa achipindura thank you so much mukoma edvas regai titore mumwe muteereri ari parunhare allo
makadiko
takasimba ndiyanavo
ndimufundisi moyo
mufundisi moyo makadzokera kusouth africa here kana kuti muchiri kuzimbabwe
tiri kutambura tiri muzimbabwe ndichema nehama
aiwazimbabwe ndizvozvo ndo zvazvinoda hanzi inonzi kumuonera pamwe chuma chemuzukuru
yaiye chokwadi
taurai tinzwe nyaya yamuinayo tichitarisa 2020 na2019 musamukanganwawo
ya regai ndikwasi zvangu vateereri vose mumbiri yacho jesu kristu 2020 watapinda muzuva nhasi na2019 pachokwadi kungoshanduka zvavo kwenhamba kungoshanduka kwenhamba senyika yakasukwa namwari kuti makore anenge achifamba asi matambudziko achiri mazhinji mukati meruzhinji rwezimbabwe nhamo iri mukati menyika ino yatigerei nhamo inotyisa inotambudza inorwadza chose tisingazivi kuti nhamo yakadai ichapira rini nokuti tarisiro yekuti 2020 angagona kuita zvakanaka handiuoni nenhaya yekuti achizvitarisa kana muchiona nedenga remvura isinganayi nyika yedu inei yatigere inoratidza kuti yakatukwa zvikuru nyekuti kana mvura chai hakuna matambudziko ane vanhu mazhinji saka 2020 uyu ndiwezita zvavo kungototi wedzere makore okukura nekurarama chienda mberi asi chinoshanduka handichioni asi chingoripo ndichiboti tinongotenda upenyu hwatakapiwa namwari tirarame nekuti kana chitarisa chimiro chinokati benyika ine chimiro chinotyisa nekuti hapasina tarisi yekuti 2020 ungava neshanduko mukati menyika yeZimbabwe unotesesa chiona kumabasa kwacho nhasi uno kazete kadikidiki kari kutengwa nedola dola iyayi yaimbova akasimba airtime iri kutengwa nedola dola iroyi 100 kusouth africa saka 100 chivhetwa ne1 kuratidza kuti zvechiwa bhondi noti iyeye kwaa zvechiwa nyika inei yaparara yava kuda kuti utungamiri ugone kudzoka uzigare pasi uzive kuti ungabata sei nekuti zvechiwa tingagona kuti 2020 ingava ingabereka chakanaka muzimbabwe munomu andioni asi zimbabwe ichiri nenhamuhombe chaiyo yekuti kuti
aiwa tinotenda zvikuru mufundisi mwoyo thank you so much toshuvira kuti munge muina 2020 akanaka
aiwa tinotenda tingotiwo mhuri yose yezimbabwe ngatirambe ichinamata mwari mwari ndo chete watangosara naye watakamira naye tinotikavimba nemunhu hatibudiriri asingativimbei namwari chinamata ndo chide watasarwa naye kuti atinisei mvura vanhu varime mhuka neshiri nemhuru nepfuyo
zviraramehe tinotenda thank you Chris that's mufundisi mwoyo one of our regular callers and he's calling from Zimbabwe last week he called from Chiredzi he was in Chiredzi in Zimbabwe he says there is nothing that has changed between 2019 and 2020 except the figures yes so he's saying Zimbabweans should continue praying for the rains because he's saying the drought is very, very persistent. And I think that's what Mukoma Elfas also said. He was urging the utilization of underground water. That's Mukoma Elfas Chigocha. He said because of the drought, the government should also utilize the pumping of groundwater.
Mm-hmm.
Yes, I think you have callers or listeners, viewers.
No, our Facebook page is still down.
Oh, okay.
Then the other page is down. So, Mama Madlamini, ngokuzwa kwakho kwenzakala ekhaya, ubona ngani umnyaka lo uzabe unjani, ikakhulu sikhangela izendlala lapha, ngiyazi ukuthi ukhangela indawo ezinjengabo Lupane, le Mat North nje, in general, ungasitshela ukuthi ubona njani umnyaka lo esiqalile lamhlanje.
I think maybe inkomo ukuthi zabe zingela kudla. But as well again kuyafana ukuthi abantu bebona ukuthi bona bawuthatha bakhangela njani. Ngoba izulu kalikho ngizwa bakhala ngezulu. But kuyafana ukuthi thina sibe le plan B nxa izulu lingani maybe escape him for this price ukuthi sinakhise izinkomo zethu.
Manje yakhethwa ngani imgodi njengoba abantu bekhala ngemali kangaka?
Kumbe abantu bona bephandle bengazama ukuthi be-chaya izimali la ndikhongaphela ama-American li-chaya izimali sincedisa abantu bekhaya ningachaya ungasacrifice li-chaya kuyi-$10 kuyasuka kunceda ngoba I believe there's more kula bantu abaningi abase-America khona ngakho okuthi $10 aso mali eningi lami nginje ngachaya i-£20 ngoba isigaba lesigaba silabantu abakwenye indawo ukuthi abantu bengabuya sisebenze ndawonye zabona abasegula abanye labo bengakhipha kumbe i-R20 you can do something ngoba I think we need to have a vision of what we're gonna do ngoba singaze sicomplain izulu nxa lingabuyi but we have to have a plan B
kodwa sikhuluma nje kathesi liyaphathisa yini abantu abalambayo njengenhlanganiso ye Zimbabwean Bradford community.
Yes, siyancedisa mina ngilenye inhlanganiso ex-Zimbabwe primary school. Siyachaya izimali abaningi bakhona basegoli bayachaya thesi last wona lo mnyaka sichayile imali saqedisi ukwakhi yamaklasi kade engaplastwanga saplasta phansi sachaya imali sathenga inverter ukuthi abantwana bebe lama-computers So siyachaya, siyakhuthaza ukuthi umuntu engaze echaye lo kwenza ukuthi 10 rand is okay, lo once with the chai 100 rand. So abantu ngabe hlangana. So kulenye igroupe ekhona futhi engiyo eZimbabwe Primary School abayenza kanjalo.
Mhm. Hayi siyabonga ungabamba nje kancane ucingo sithatha umlaleli. Hello. Hello.
Hello.
Yes, akwamukela kuhlela.
Sasibonani.
Yes, siyaphila. Ngikhuluma lobani?
Ukhuluma loKhanya useBotswana.
Oh, useBotswana. Kunjani eBotswana umnyaka omutsha?
Umnyaka omutsha siwubonile. Hayi, eBotswana ku-right.
Lingene njani?
Umnyaka omutsha siwungene kude sibili. Noma nje umuntu engayanga ekhaya ngenxa yomsebenzi, kodwa hayi, siwungene kude.
Ye, belimelindile kwaze kwatshaya u-12 la dubula ama-firecracker.
Ah, besendele, bengikhathele ngoba ngihamba nge-truck.
Ah, okay.
Yeah.
Ah, kulungile. Ungasiphathisa kuhlelo lapha kumbe bakhona yini ofuna ukubabingelela?
Yeah. Angizabingelele kuphe emaphethelweni.
Ah,
okay. Yeah, bengithi mina ngikhangele umumo wezimali owasekhaya. Umnyaka lo ozileyo. Ngazokhangela la ngepolitics bese ekhaya ngomnyaka lo ozileyo. Ngase ngikhangela le mpilo yabantu nje, i-social life, indlela abantu abaphila ngayo. Ngizaqala mbuyele futhi ngithi emalini. Mina owami umbono ngezemali, mbona ukuthi uhulumende akacaci kakhulu ebantwini ukuthi imali okufuze isetshenziswe elizweni. Ngoba ungahamba ekhaya uyathola ukuthi noma ulamapula, noma ulama-US dollar, ulalawo mabhondi, sili uyathenga. Lokho kukuyona liyani i-system noma nje kungekho official. Sesokusithi ukuthi yena layo uhulumende athi yena nxa ubhadala kuye e-border uza ethi ufuna ubhadale nge-foreign currency eyalapho ovela khona. Kodwa ungathi uyananzelela uthole ukuthi bayala bona ukuthi kusetshenziswe i-US dollar kumbe ipula kumbe irandi, i-foreign currency in general. Uma usuzibuza ukuthi imali leyana bangayicollecta kuwe iyi-foreign currency, bayi-incorporate njani ku-central bank yethu njengoba bengala umthetho ovuma ukuthi bareceive imali ebantwini iyi-foreign currency. Yese ngithi mina ukufisa kwami ukuthi siyaphambili kulo mnyaka, ngifisa ukuthi uhulumende ngakuyenzakala acace kuthe kuthi ukuthi ufuna sisebenzise yithi imali ukwenza ukuthi noma lathi sidonsa lapho sidonsa khona sidonse sikhangelele ukuthi kumele ukuthi ngathola okuyi-1000 kwami laphana ngifike ngikushintshe. Official rate le official rate okokuthi ngifika ngiyishintshe incedise ilizwe ngoba kunengi ukufuna imali ekhaya osokwenza ukuthi izinto zonke zime. Bese ngisiza ke indlela abantu abaphila ngayo ekhaya, hayi ekhaya kuzima madoda. Kuzima ekhaya. Nodadewethu mina ngayigroup yethu yemuli wathumela wathi wabonga ukuthi egroupini wathi hayi ekhaya kuzima, uhlala ekhaya yena ule business yakhe. So abantu bayahlupheka, ungakhangela ukugula, abantu bayagula ezibhedlela, akulamithi, akulabodokotela. Yazi yonke into akula kudla, yonke into inzima nje, vele ukuba sekhaya kunzima. Leze ngisithi ama-politics zakithi ngikhayelela ukuthi omnankagwa ngabe senze izinto bayathula zi, ungasakwasibizele lo president, umbalela president. Kuze kuphela belokhu besithi ama-austerity measures, uyabona ukuthi thina singabantu abangafundanga ikakhulu ngathi kithi emathebeleni. Nxa usithi ama-austerity measures ungachasisi kahle kahle ngesindebele ukuthi utshoni, akunzima ukuthi lami ngiqalise mplani ngikhangelele ukuthi wena dawuyilida yami ukhangelele ukuthi ngiye ngayo. Leze ngisithi-ke sengiqeda, benze ngisithi mina iminyaka le esiya kuwo, mina ngokufisa kwami sibile bengifisa ukuthi ilizwe lakithi ngaliyathuthuka ngoba even thina sesisale emazweni, sazisadina abanikazi bendawo. Sothi ngakuyalunga sisebenze sibuyele khonokho kulutshwane sikutholile sibuyele ekhaya, and bavuma ukuthi nxa ubuyele ekhaya ulokuzintwana kwakho ungakubhadaleli inkalakatha yemali ngoba okunye okusibambile uyabo lokuyimthina kwakho lapha lani kube zimuthi uzayithola ngapha i-foreign currency yokuthi imthini uyithenge nge-20,000 pula uthole i-100 kumele ubhadale i-100% ubhadale 200,000 kula ukuhambisa izinto zakho ekhaya eqala ukuyidinga kwakho kuncane. Ekuqineni ke bese ndingelela lina magebhelisi esitho labantu bezimbabwe bonke kakhulu abantu bakamthwakazi. Le muli yami unkosikazi wami nabantu abami abasekhaya lo baba lo mama labafowethu. Ngiyabonga.
Hayi, lathi sibongile. Ube lomnyaka omutsha omuhle.
Hayi, ngiyabonga.
Ndifuna thina umthereri parunare. Hello.
Hello.
Ndiyani awo?
Vahove.
Vahove, muri kutaurira pasi sitereki zvaita sei mvura yapwa here mumutsime mune hoyo? Yaramba kunaya. Haiwa, simudzai izwi vahove, vanhu vanzwe kuti ava hove vari kuchema kuti mvura haina kunaya.
Okay, haiwa, ndinonga ndakunzwika manje.
Ya, makunzwika nawo. Muri kupi vahove?
Ringo kuZimbabwe hangu Masvingo.
Masvingo, Zimbabwe. Tinotenda mapinda mugoredza. Tiudzei kuti nhasi maripinda sei goredza iri?
Hapana chokufarira chamwari. 2020 inongova pepatu ye2019 hapana chambosvika.
Saka panonzi gore rinorira paya pakuti gidyi richitena nahamuna kana kutombopembera kuti yewe.
Handinaini. Ndakatobatwa nehope nekuti papasina chokufarira.
Zvakaoma. Titaurireiwo shuwiro yenyu muna 2020.
Tarisondengo dai mwari anoisa mvura kuti azvidzidzisa zvakanaka kana kuti azvidzidzisa mvura hapana kwatiri.
Saka zvinhu zvakamira sei zvirimwa kumasvingo?
Wangu pakaipa zvotooma zvimwe mbudzi inongova mumbiri.
Zvangooma zvakadaro?
Zvitooma zvakadaro ndinorarama negore.
Pane vari kuita kurudziro yekuti dai paitwa urongwa hwekuita madiridziro vanhu vachiitirwa mabhohoro nezvimwe zvakadaro, imunotiwo nazvo izvo pane kumirira mvura yemudenga chete?
Zvotaita tapuwa zviri pasola nemazibhorani zvemazuva nezvataitorarama nokuti kuramba takatora mudenga hapana chinobuda.
Hapana chinobuda. Thank you so much mukoma. Maita basa mukoma hove, muve negore dzvarakanaka. Thank you so much. That's our caller, Mr. Hove, calling from Masvingo. He's saying there's nothing to celebrate in 2020. And he says Zimbabweans should pray for rains in 2020. I think it's Nemwe Mtereri. Hello?
Chonga, we have our second guest, Mr. Solomon Socks Chukwuero. Welcome to the show.
Welcome and welcome to your listeners.
Thank you so much. We hope you had a very wonderful crossover into the new year.
Yes, we had. We were indoors. You know, in South Africa, South Africa is a very violent environment. You don't go around. Otherwise, you cut short your happiness. So we were indoors.
Okay, Jonga.
Ndofunga mungangotanga mukoma, maybe you can start by telling us what you are looking forward to in 2020.
What we are looking forward in 2020, as I alluded in the afternoon, that as the Global Zimbabwe Forum, we are a human rights organization, or an organization which advocates for human rights. So we hope to see more human rights being respected back home in Zimbabwe, and not only in Zimbabwe but in SADC, and not only in SADC but also the whole of Africa. And as we all know that Zimbabwe is just trying to find its food, both social, economic, and the political, that the leaders of Zimbabwe are going to find each other. But as they do that, they mustn't exclude any faction. When I mean faction, I'm not talking about a political faction, but a societal faction, be it the churches, be it the labor, be it be students, be it be business, be it be civil society, be it be security sector and the political parties. we must all come together and solve the problems, bearing in mind that human rights is a fundamental issue to be observed in Zimbabwe.
Thank you so much. And Solomon Sokes Chukovero, vanoisa chigaro vesangano reZimbabwe Global Forum vari muSouth Africa. Rambai nyimuri parunare mukoma. Ndisati ndakupa Mike Chris, ningotarisa kuti vateereri vari kuti hanzi namukoma Fraser Chicks Nathan. Hanzi tinoti kune vamwe vanowanawo vaite pfungwa dzakafanana nemi Mai Dlamini. Thank you so much. Vari kutenda basa riri kuitwa naMai Judith Isabel Dlamini vari kuZimbabwe and Bradford Community kuUK. Koti Marosha Panastasia hanzi estete, happy new year, God made it for us. Koita Peter Manyaga, watching you from Eastern Cape in Queenstown, South Africa. Zvimwe chete namukoma Farai Msemwa vari kutoona vari kuJohannesburg. Mukoma Simbara Shekamurai vati panhamba hanzi fonai. Vakawanda vari kutifonai, regai tigona kuti tinovabata here Chris.
Yeah, chonga. Yes, penduke njalo kuNkosazana Dlamini. Ye Madlamini uyabezwa lapha bayakhuluma abanye abalaleli bethu bayakubonga. Hello? Nkosazana Judith Isabel Dlamini.
Yebo, linjani?
Ye, sithi uyabezwa abalaleli abanye lapha bayakubonga umsebenzi eliwenzayo.
Ye ngikwazile lendlalele ye.
Okay. Ye manje ke umnyaka lo njengoba uqala zikhona yini inhlelo elizigoqayo elibona ungani zizaphathisa kakhulu umnyaka usiyaphela njengoba uqala nje lamhlanje ukuthi usiyaphela le zikhona yini inhlelo elilazo?
Ye especially nale inhlelo ukuthi sibone ukuthi esiza ukuthi sibone ukuthi singanceda ngemithi elizweni lonke jikelele. Sifuna singanceda njani ngemithi abantu ngoba abantu bayafa eZimbabwe, yinto kade sithi siqakathekise kakhulu.
Okay. Manje lizaqoqa njani? Ikutshaya yini imali njengenhlanganiso kumbe kukhona elikukhangelele ukukwenza?
Kulabanye abekhaya esake sabanxusa babuya lapha bazokhuluma ngathi ngokuthi isibhedlela sihamba njani. So siza sibanxuse futhi ukuthi sesakhuluma lamanye amahlanganiso sibona ukuthi singatshaya yini imali nxa kusenzakala ukuthi engxenye sibona ukuthi singadinga le mtshini.
Hayi, kuyizwakala jonga.
Atoenda kuna vachikovero. Vachikovero.
Ndiripo.
Yes. Sangano renyu reZimbabwe Global Forum isangano rashanda richimirira zvizvarwa zveZimbabwe nezvekune dzimwe nyika tichiona pamunombosangana nemamwe masangano pai muchimirira vana veZimbabwe vari muSouth Africa. Muri kutaura nyaya yekodzero dzevanhu kuti dzinge dzichiremekedzwa muna 2020. Vana veZimbabwe nezvizvarwa zvekune dzimwe nyika muSouth Africa vagara vachichemedzwa nenyaya yekurwiswa nezvitaro zveSouth Africa. Zvii zvamuri kuitawo imi semasangano kuti zvinge zvisingaitike zvakadaro muna 2020?
Zvatiri kuita ndezvekuti tiri kuita inonzi pachirungu advocacy, nekuti nyaya yekurwisana kana kuti kurwiswa kwezvizvarwa zvekunze kweSouth Africa harina kutanga iko zvino, yakatanga muna 2008. Yatanga muna 2008, saka tiri kuenda tichinotarisa kuti chii chaizvo chiri kukonzeresa kuti kuve nekurwisana. Chii chaizvo chinoita kuti maSouth Africans vange vachiti vekunze hatidi? Toona kuti dzimwe nyaya inyaya dzakatarisana nemagariro emunowo muSouth Africa, kureva kuti utungamiriri hweSouth Africa nevana vemuSouth Africa pachezvavo vanoona sekunge isusu kana kuti vekunze vari kuuya vachivatorera mabasa zvikuru. Nyaya hombe inonedza inyaya yeikonomi. Ikonomi iri kuita diki, vanhu vari kuwanda. Hadi kunyange isingazosviki hayo pa unemployment rate sekuZimbabwe, but kana vanhu vagara vachiri kuwana iyoyo yavanayo, iyoyo vanoona panika kuti vekunze ndo vari kutora. zvikurusei kana mukaona panoitika mirishonga vanhu vanove affected ma Ethiopians, ma Somalians, ma Zimbabweans, ma Mozambicans, ma Malawians. Vanhu ivavo mukatarisa Zimbabwe, Mozambique neMalawi vashandi kazhinji kati vanhu vanoshanda vanoemployiwa nemachinese nevemuno vanenge vachiva exploita vachivatambirisa mari iri pasi kudarika inenge ichidiwa nemasouth Africans. Mukazotarisawo maEthiopians nemaSomalians vanhu vanoona mashops vachiona mashops avo kazhinji vanoemploya zvavo vemuno neve kune dzimwe nyika bati kazhinji vanozvishandira asi munoziva kuti panenge pangotanga mhirizhonga panosvika element yecriminality vanobva vatanga kungobatanidzirwa vachirohwa vachitorerwa zvinhu zvavo. Saka tiri kutanga kuita iya inonzi advocacy yekuti isusu as Africans ngatigarisanei as Africans tiite mishandira pamwe tiite maonera pamwe.
Ndokubatai muromo vaasikoro ameno pari kuita feedback iyo ndandisiwo kuti chii rambai nyimuri parunhare tine muteereri. Halo chakasimba ndiani avo? Taurisai hatisi kutombokunzwai.
Ndinoitwa Oswell Jawi.
Oswell Jawi, muri kufona muri kupi mukoma Oswell?
Ndirikufona ndiri Cape Town kufona ndiri Cape Town South Africa.
Cape Town South Africa. Hey, mari tamba sei gore dzvairi maripinda kubva na 12 usiku?
Taritamba zvakanaka totenda Mwari atipinda mugore rino pamushanduko tototarisirawo gore rino tawanawo shanduko.
Inini nguva yandaikura taiti kana dzaakungosvika 12 o'clock pakati peusiku tobata mabhini, nguva iyo takati tine mabhini esimbi dzichingoti some seconds past 12 tairova mabhini kusvika tazonetawo. Nhasi zvivi zvamaitawo imi kupemberera kuchinja kwegorewo? Muri kure, muri kutaurira kure.
Tatitapemberera hedu, taripemberera goreza, tatitapemberera moyo usingafari, usingafari kuti ko vari kumusha vari kupemberawo here vachifara. Dzimwe dzenguva vanga vasingafari nokuti vatarisa takasatarisana nematambudziko etinotarisana nawo kunyika yedu. Chikafu, chikafu kunaya kwemvura, saka tokotide marati kwanisa kutipawo mvura. Takwanisa kuti tikatorima hedu chero mbeu yacho chidhura taingorima nee mudura gore rino, kwanisa kurarama.
But mvura yaramba kunaya.
But mvura yacho yoramba kunaya, saka tokotide mari akwanisa kuyandisawo gore rino pamwe zvingaita zvirinani. Kuti tisangopedzera mari kuvatumira chikafu, kuvatumira zvimari. Gore ramangwana ratozoendawo isu, tinoenda takabateivo, totoenda totsvaka kunosekwa nevariko kuti makanga muchiiteiko dhoni iyo, makanga muchiitei dhoni iyo. Isu makangofananawo nesu tagara tiri kuno kuZimbabwe, imi makauya nei, taipedzera mari kutumira nekuda kwekuboma kwakaitawo munyika medu nemamiriro akaita zvematongerwo enyika.
Thank you so much. Maita bata mkoma wazwa. Gaya tutore mwa mteereri. Hello?
Hello?
Ndiya nabo?
Ndiwa ni Shaiso.
Shaiso. Murukufona murukupi mkoma Shaiso?
Ndiriku Harare.
Harare. Tita urewe kuti nasi mariba tasei gore zairi. Kanarichiri izakudai anzi izairi nubatu kwa sezai. Tuze uti mariputirira mudonjere maribata sei kubatira pakati sebasketi here chichaitika?
Tangoribatawo nemaoko mairi segore nyowani
segoredza.
Asi zvinhu zvakaoma pazirapo.
Vamwe vanoti panoberekwa mwana ari mucheche hanzi anouda akapfumbata zvipo zvake. Chicha munofunga kuti chakapfumbatwawo na 2020?
Amen, nokuti mamire kunje chaiwanoedza kuti kwakaipa.
Kwakaipa.
Mamire kunje chaiwo ndo asvika ati ativhundutsa ngore nyowani.
Saka munofunga kuti hapana shanduko yakanyanya kubva kuna 2019 kusvika muna 2020.
Zvingagona kutoita wewe. Mamire azvakaita nokuti ndobva zvangu masvingo asi hei hakuna kana kumbodonha kana donhwe remvura. Mombe dzedu dzakutopera kutofa izvezvi kutaura kudai. Zvekuti kana kuti zvo tichadzipei mombe.
Dambudziko
mbira tinaro iroro.
Haiwa kungoramba tichinamatawo kuti dai Mwari vatibatsira nekuti mvura inai. Asika pane vanopfungawo dzekuti dai paitwa mabhohoro vanhu vachiita maprojects ekudiridzira, imi munotiwo?
Zvakanaka chose, asi dambudziko rine hurumende yedu nderekuti inozongopfunga zvekudai taita mabhohoro kana dambudziko ratouya, hatigoni kumbogadzirira tichiri mune zvakanaka. Vanozongomirira kuti kana taita dambudziko ndopo zvekungobeta zvinodhirira bhoho, zvoona bhoho rozovapo sezvotanga kurima redi drought yatovapo.
Nzara inenge yatopinda.
Nzara inenge yatopinda. Ngatimbogadzirira tichine zvakanaka. Gore rekunenge kwanaya iroro tofunga kuti aiwa kana kusina kuzonaya tichazodai plan B. Nazi kana tikagara tichingomirira kungoti sezvakangoita kucyclone zvezvo, nekuti takazomhanya asi vanhu vanga vatofa kare. Nozvino chete neizvi.
Haiwa, hanzi chiri musaka saka chinozvinzwira, tinoimbawo kuti vane chekuita neraramo dzevanhu muhurumende umu vanga vakateererawo chirongwa chino. Kana vachazosanganawo nevamwe vateerera chirongwa ichi vachavarumawo nzeve kuti aiwa kotadii kumboedza izvi tigare takagadzirira pano nepapo sezvataurwa namukoma Shaiso. Tinotenda zvikuru, muwane usiku hwakanaka. Thank you so much. That's our caller. Mukoma Shaiso, he was calling from Harare. He says he expects little change, and if any, maybe for the West between 2019 and 2020. And Mukoma Oswald Jawi, who called earlier from South Africa, Cape Town, he said he celebrated the New Year, but his thoughts were with his family back home because of the economic and socio-economic hardships the country is facing at the moment, Chris.
Yes, sir. Chonga, let's go back to Madlamini.
Hello?
Yeah, Madlamini, uyezwa bayakhuluma abanye lapha ngeabakubonayo labakufiselayo. Wena ngokuyini okufiselayo, ikakhulu nxa sikhangele zombusazwe, kukhona yini okukhangelele ukuthi umnyaka lo ukulethwa kwinguquko?
Ngiyafisa ukuthi into engxenye zingatshintsha, but I think whatever happens kuyafana ukuthi sonke sibone ukuthi siyasebenza nzima, into engayiyo.
Kodwa nxa ukhangele wena, ye, siyabona uhulumende uthi imizamo ikhona yokuvuselela umnotho welizwe, ubona ngani ikhona yini okweqiniso kumbe ababusayo sebehlulekile?
Ikhomba cyo ukuthi lanxa behlulekile thina lati kuyafana ukuthi sengxenye labo, ngoba nxa ukuthi bawusame situation, nxa izulu lingekho le bengela vision, kungela mali, baza kwenzani?
Hayi, kuyezwakala. Hayi, ungayala usecingweni lapha, Jonga. I asked Ms. Dlamini a quick question. Can I just ask Mr. Chikore this same question?
Yes.
Mr. Chikore. Mr. Chikowero. Chikowero.
Mm-hmm. Yeah, Chikowero.
Sorry about that. Mr. Chikowero, yeah, uya khuluma phela isiNdebele kanjani siyasixoxa. Ungasitshela wena ukuthi ubona njani umnyaka lo, ukuthi ababusayo yibo yini esimele sithi umnyaka lo nxa uphela useyafika sibili uDisemba 2020 sesiyangena ku-2021. Ubona ungani babe sebehlulekile yini ukuthi singabapha elinye ithuba simelele ukukhethwa ngo-2023, kumbe kukhona okuyabe kumele kwenzakale?
Uyabona indaba yokubusa kunalabo abasemvusweni abavusa ikulumende yeZimbabwe then kunabantu abantu abavusayo abakwanisi ukuthi bavuse bodwa kungela abantu bafanele ukuthi bayimvove abantu ukubusa kwawo ukuthi ma izinto sezibanzile bakhambe kubantu babuze abantu ukuthi kanti abantu lapha singayenzani lapha singayenzani bangakhethi ukuthi hayi thina sifuni kusebenza nalo asifuni kusebenza nalo sifuni kusebenza nalaba asifuni kusebenza nalaba babe ne-inclusive yabantu bonke bangaba ama-civic society labor business students professionals nama-secrocrats ma ngithi ama-secrocrats ngikhuluma ne-jogo bangayithi phandle ukuthi ngoba ngamasotsha bafanele bahlale emabharakeni thina sesikhulume ipolitiki hayi bafanele ukuthi umuntu wonke ibe yi-national question bangehluka kwenza lokho abantu bazobona ukuthi hhayi sebeyehlukile ukubusa abantu bangabona lokho uzabona sekuba ne-disappointance abantu sebaqalisa kuba nama-protest sebaqalisa kubatshela ukuthi hhayi sikhani lapha but bona bangala kukalela abantu hhayi kungcono banikize abantu i-chance ukuthi kati lina lifunani abantu babatshele ukuthi thina sifuna ukuthi izinto zihambe khanje khanje khanje
hayi siyabonga ungabamba nje kancane ecingo jonga
tinemtereri allo
makajiakuruwangu
takasimba ndiyanabo
Jairos Chikomba, ndiri kuno ku South Africa ma Alexander.
Nkoma Jairos Chikomba. Hanzi chimwe chikomba tasa ikombi yandaiona stereki mumararo mu yaitendera yanga iri yenyu. Foni yenyu. Mukoma Jairo famba famba imbichana kubva pamurika kuti munzwikwe nekuti foni yenyu iri kubreka. Hello. Think taita dambudziko refoni yawo yanga ichinetsa kuti inzwikwe. We may have lost Mukoma Jairo. Hello. I think we have lost the caller. We'll try to reconnect with him. That's Mukoma Jairo from South Africa. And tombotarisa edu kune vanyora pano apa Studio 7 Shona Facebook page hanzi na mukoma Livers hanzi Livers Manuel hanzi hapana chinobuda 2020 kwoita Garikai Chikore watching you from umeno kwavana hanzi kuzvara hanzi Verening hanzi muriseiwo kwate penyure venepenyuro jonga nevamwe vese ikoko aiwa tiro apenyu vataura zvakare mukoma Donald Mamboma vaisa namba hanzi ndifonerei tichaona kuti vanobatwa here nemujenya mukoma Donald vafonerwa apo zvimwe chete namukoma Maponga Tau tinotenda Maislamini vari kutenda Maislamini mukoma Maponga Tau hanzi Maislamini totenda ropafadzwai then Morgan Zviwayo hanzi pamberi nejongwe ndezvekare zvanhasaiwa zvakashanduka kuita Stabile Cummings hanzi corruption must end in 2020 ishuviro idzo zvimwe chete Dwight Mike Chiwenga hanzi solidarity from Midlands ngatigadzire nyika vakomana ndo zviri pavanhu vatina vatumira mashoko kuno Chris
Yeah, jonga you go back to umama umadlamini madlamini Did you as an organization or as individuals in the United Kingdom in the Bradford community have what most Zimbabweans used to have or some of them still have you know where they pull together some money during the year and then end of the year they share did you do that?
Not in our group, but some of the groups do. There's some people that they do.
Okay.
Yeah, there's some people that they do.
So how can you explain to us what they did and how they did it? And how it helps?
It helps some people if they know that they put so much money at Christmas time, then they'll be able to buy the Christmas groceries for their families. Mm-hmm. So which means it's a way of budgeting for them, that it doesn't pressurize them when Christmas comes, because there's a money that you set apart for such a thing. Even for us, we have talked this thing that we will put money aside. Mm-hmm. We'll put some monthly money up because we've got account. Mm. So that when we need something, we just go in and take the money from there. So we're working on to that we put money aside as a community, that you've got money. When something happens, we don't always ask people to say when there is a money that is needed. Maybe we know that someone doesn't have a food, so we can. And then as the future comes in, other programs that we're going to come together as a group to plan what we can do with helping. So we can say to those that are able to contribute so much money once a month, because apparently most of the people do have money. They have money to go and drink beer, that money that someone go and drink beer. If they set apart, I know all my fellow Zimbabweans, they love their beer, but if someone just set the money that one, or to send a child to school than drinking all the time. We need to be people that will leave and leave a legacy when you die, that you leave something behind, that this is what I live for, than just not living like an animal and die without nothing. Mm-hmm. So, and then for us, the people that are abroad, it's a privilege that we are here. So we need to, I know the government has failed, but we need to stop blaming the government and do something. And stop. This is a generation that people blame, my parents didn't do this for me, that's how I am. But what are you doing? Like, if you are 50 and still blaming your parents for the things that they didn't do over when you were a child, over the 50 years, haven't you done anything to change yourself and improve yourself?
Uh-huh. So, but then how can you help yourself when there's nothing to help yourself with?
Like now, I was talking to people like you are.
Mm-hmm.
You are working in America. You do have money, don't you? You can just set apart to help people in Zimbabwe. So you can help. You can put $2 a week, and then set that aside and say, this is the money that I'm going to give for a cause.
Mm-hmm.
And then I was saying to those people that there's some people that they drink. You know, it's a thing that you can't blame. My father used to drink, so I have to drink.
Mm-hmm.
You don't have to. You can go for counseling and stop wasting money on things that they don't matter. Sorry, I know most of these people don't like me because they like their beer. They like their nobody.
No,
but this is a reality. We need to help the next generation. We do.
That's true.
I don't have children myself, but I love helping children. I'm a person that's supposed to be selfish, and I want to go to the hotel. I want to go and do manicure. I want to go there and then spend money. But you know what? I want to live a life of legacy that I can help other people. When I was a kid, no one helped me. I used to go to school without shoes, but I had relatives that were working. I wish if someone bought me some shoes.
Mm-hmm.
Thank you so much.
Thank you so much, Ms. Dlamini. It was a pleasure having you. We are actually out of time. I hope you have yourself a wonderful new year.
Thank you for calling.
Thank you so much. Okay.
Mashokangu pekera ndekuti amaya vataura mashoko makukutu zvekuti vanhu ngatisangotarisirei kune vari muzvigaro kuti ivo ndovachatiitira. Ivo zvibvunze kuti inini, what part can I play for me to assist? But as we do that, even over muzvigaro zvekutonga ngava recognize kuti kune vanhu vari kuda kutibatsira kuti ndimaireruke. Oliver Mtukudzi akaimba akati toda kuti ndimaireruke, ndimahairerutire kuti ndini chete. Ndima inorerutwa nekuti unenge uchibvunzawo vamwe kuti apa toita sei, apa toita sei, apa toita sei, kuti nyika ifambire mberi.
Mashoko ekuvaka, Chris. Nadzati ine nyanzvi mukuvaka mashoko.
Yeah.
2020 tamutanga zvakanaka.
Sure.
Thank you so much, vachikovero. Tinotenda zvikuru.
Tinotenda zvikuru, ndichitenda vateereri venyu.
Thank you so much. Yes, that was Mr. Solomon Sox Chikowero of the Zimbabwe Global Forum in South Africa. You also heard from Judith Isabel Dlamini of the Zimbabwean Bradford community that's in the United Kingdom. Thank you so much for joining us. I hope you have a wonderful 2020. My name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
And I'm Jonga Kandemiri. Hope you stay well until we meet again in 2020. Tapinda Tose. Thank you so much.